Nemusi wemuvuro manheru kuBait Bridge, mapurisa akasunga Musa Taj Abdul, uyo ange ave nemakore makumi maviri achitiza mapurisa. Abdul akasungwa nechikwata chake chinosanganisira mupurisa wepakamba yeBait Bridge, Tapio Mangoma, nevaimbove mupurisa wepakamba yeMasvingo Central, Rudolph Kananga. Dzimwe nhengo dzechikwata chaAbdul ndi Libert Mpamanga, Prince Makodza, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu na Innocent Gyros vese vachibva kuHarare. Matsotsi aya akaba zviuru nezviuru zvemadhora kubva kumabhizimisi nevanhu vakasiyana-siyana muHarare nenzvimbo zhinji munyika vachishandisa pfuti. Mumwe mugari wemuHarare, amai Melus Kamurio, vati vanofara nekusungwa kwaitwa matsotsi aya.
Tenda mapurisa edu nekubata kwaakaita mbavha huru dzanga dzichinetsa dzichibira vanhu kuuraya vanhu, asi kutya kwedu hakuna kubviswa matiri nekuti kunzwa kuti kutori nevamwe vane nairori vasati vawani.
VaOwen Hiwayo vati kunyange hazvo pasungwa mamwe matsotsi, chisikavafadzi ndechekuti zvinosanganisira vechiuto nemapurisa.
Boka iri rinenge risiro rega, nekuti kunana Chinoi kukaroyo kune vamwe vakabatwa vanga chitonzi vakatobva mauto vakabva mapurisa. Saka tichitasa upfumi mamiri akaita nyika, vanhu ava vakutoshandisa izvozvo nekuti vanhu vanokwanisa kuita access yezvombo, access yekushandisa maid yavo kupfuura pamwe pavanonge vachinge vachiziva, uye zvanenge vaine vanhu vavanoziva vari mukati.
VaPetro Gweme vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuBait Bridge zvakanaka, asi nyaya yekuti mapurisa anoshanda nematsotsi iyi inofanira kugadziriswa.
Kubatwa kwaitwa matsotsi uku, ya tinogona kufara zvedu sevagari vemuno mudunhu redu ino, asi chinonyanya kuti rwadza kana kuti vhundusa ndechekuti matsotsi aya anga achishanda nemapurisa akasiya basa. Saka vari kushanda vane zvombo zvinovhundusa, saka hatizivi manje kuti zvinhu zvichaguma here kana kuti zvinogona kuenderera mberi, nekuti mapurisa acho akatosiya basa. Taakutovhunduka kuti paanosiya basa pacho ipapo apa vari kusiya pfuti dzavanoshandisa here, kana kuti vari kudzitora vachouya nadzo kuzozishandisa kuzobira vanhu.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa, masoja kana vashandi vemune mamwe mapazi ekudzivirira kana kuchengetedza nyika vanosungwa kana vachinge vapara mhosva.
Kana paine members zepolisi kana dzemamwe security forces dziri engaged in robbery cases, they must come forward and report, and we want to assure members of public that definitely action will be taken.
Vanyati vati vachaburisa zvakawanda pamusoro pemakoronyera aya mangwana kana vachinge vawana humbo kubva kumatikitiva. Chikwata chaAbdul chakaridzirana pfuti nemapurisa muHarare muna kurume pakafa nhengo nhatu dzechikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.